MDC zviri pachena kuti iguru rapinda nyoka, ende zviri kuoneka nekuti sakuru kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vakudzoka kuZANU PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU PF ndo bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo, uyezve President Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vision yavakaipa vanoiachiva, nekuti ikonomi iri stable. Zviri kuoneka nevavanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumpunga kana muhupfu, vari kuona kuti zvashaya basa zvokudira jecha. Nekudaro vari kuona kuti no, vamunangagwa utungamiri hwavo hune gwara, hune empowerment yevanhu. Iro ivhu iri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU PF zvinooneka kuti iparty yakamirira vanhu, nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kandai renyu vahlachwai.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neyanorarama vana Mponda nevamwe vavo veZANU PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana ukoshi hwevanhu. Mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi, vadzidzisi, vashandi vehurumende, unoziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya, vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa, tichamupa $100 each kutanga, mari ikawedzerwa kusvika kuma $500+ pa teacher ega ega nemamwe vashandi vehurumende. Vanhu vakanakirwa, vanachamisa vari maministers. ZANU PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption, kutora zviro zvenyika, mari dzenyika, vachigovana vachiita zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawanda dziri kubuda kwana Zinara, kurobiwa mari kumapazi mazhinji ehurumende, kusanganisira mari iyo yeCovid yavarudada nayo iri kubuwa zvisingaiti. Zvese zviri kutaurwa zvokuzanzi vanhu vari kubva kuMDC, vese vari kubva vaya vanonga vato vasina gwara remusangano, endi vazhinji vacho havasi kubva kuMDC. Vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti mupalamendi, nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri hunotyisa huri kuitika kwana Zinara, huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende.
Todzoka kwamuri vamuponda.
Chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti ibato rakazvimiririra. Vanozviti vane demokrasi, vanozviti vanotedzera mutemo zvisingaiti. Ibato remagweta, vanhu vanofanira kuchinzwisisa mutemo. Asi mutemo wacho zvavanotwa navakomana yavo ndotosha kuti zviri kumbofambiswa sei. Kana vadzingana ikoko, izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga, vanoblema ZANU PF kuti ZANU PF yakonzeresa zvakati, yakonzeresa zvakati. Asi zvichibva zvekuti vanhu vemDC pavanenge vachiita makongresi avo nemaconference avo havatedzeri mitemo yavo, vozopesera vaendesana kumatare. Kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa, yet in the meantime they are not working for the people. Zvakafanira mukatarisa ana City of Harare, macities akawanda uye MDC has got leadership, vakune macouncillors nemamayors. Maroads akazara maportholes, hakuna mvura, masuweji akatekeshera, marara asi kukolektwa. Do something so that people can see kuti munoziva zvamuri kuita, but you have failed. And now you are also fighting amongst yourselves. Musinga organize party yenyu. Party yazosvika kuelection ka, Zimbabwe almost is going to be a one party state because pane pasina opposition to talk about.
Petai gakava redu vahlachwayo, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Varuda kuita zve one party state, varuda kuenda kuma elections pasina President Chamisa, pasina MDC alliance, nenyaya yekuti vanoziva makwapaidzirwa vakaita pa election apfuura na vachamisa. Vakatanga nenyaya yekusunga vanhu, kusunga vanhu, vachityisidzira vanhu, vachivharira vanhu, vachabudakta vanhu. Mabasa ari kunetsa kushanda kuma councils nenyaya yekuti hakusina vamiririri apa vari kuchiva kuita by election, kuti vanoziva kuti kubaya election havanhongi, hapana chinobuda. Tikatarisa nyaya yekumakanzuru, vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda. Vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals, mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe. Izvezvi vari kukolekta mari yeZinara, asi mari iri kutorwa neZinara, munonzwa kuti Zinara kwaita corruption. Vadii kumakanzuru dzakusi kuenda mari.